Urongwa uhu hatiwonichitsva pahuri. Mutemo wemuno wagara uchiti makambani emuno anofanira kutora vashandi vanoita ivo 60%. Kureva kuti pagumi rega rega panofanira kubuda vatanhatu vanhu vazvizvarwa zvemuno muSouth Africa. Mutemo wagara uriko. Saka hatizivi kuti kana vava kuda kuti kota vari kuda kuwedzera kuti vaite vangani, vaite gumi here pagumi. Hatinyatsonzwisisa ipopo asi mutemo wanga wagara uripo. Uyezve semaonero andinoita ini kunge kubatira pabazi rakadetepa remupangara munzira kuyera murwizi. Hurumende yeANC nematambudziko aya yakatarisa nawo akawanda. Saka kazhinji kacho kana munhu uchinge wakuita kakukundikana unowanzomhanyira kukavira nyoka mhenyu kune uyo waunongotiona kuti ndiye anenge akaita usakasaka undendemba. Ndiye waunopa mhosva kuitira kuti vanhu vagozoti haa mhosva haizi yako iwe, mhosva ndeyani, ndiye ninge asina chaanotombozivawo.
Asi tinonzwa kuti bato iri riri kukurudzira danho iri nenyaya yekuti vari kuti maguta zvikuru muJohannesburg matorwa nevauyi. Zvingava zvinhu zvingange zvashanduka here kubva pane zvamuri kutaura kuti mutemo wagara uripo?
Kana vachiti vatorwa nevauyi vanhu vanorevei, nekuti tikatarisa kana iyo census yacho yakaitwa makore vadarika mashoma shomai inotaridza kuti zvizvarwa zvekune dzimwe nyika havapfuuri 10% yezvizvarwa zvemuno. Kureva kuti zvizvarwa zvekune dzimwe nyika hongu vakawanda asi havana kuwandisa semafungidzirwo anofungidzirwa nehurumende. Asizve iyo ANC kana ichitaura kuti vanhu vari kutora zvivakwa muJoburg, zvivakwa zvacho zvinombotorwa seiko? Iye zvino isu pano tinogara mumba yatinogara, munhu hongwere kana auya osvikopinda mumba yomuomo oti maamangu pane zvinenge zvaitika. Mabuildings aya anenge ari abandoned asina anogaramo, akangogara vanhu votezvo. Isi tiri kurara pazve apa tichirohwa nechando tiyaiwa nemvura kuti kanogara zvedu apa pakanaka. Woenda havo wonogara wopiwa mhosva. Mhosva ndeyeivo varidzi vemabuilding vari kuregera mabuilding avo akangodaro asina kuokukaiwo pezera aatorwa nevanotora avo.
Kweiwo makambani emuSouth Africa ari kuteerawo here iwo mutemo wekota system iwe?
Iye zvinoizvi zvaakutoita zvichioma kuti makambani atore vanhu vasiri maSouth Africans, nekuti kana munhu asina mapepers vazhinji vanoda kuti munhu atambirire mari mumabhengi. Mabhengi acho kuti uvhire bhengi akaunti haukwanisi kana usina kunge une mapepa. Saka makambanis mazhinji ari kuzviteedzera izvozvo zvekuteedzera kota system. Pandaverenga ripoti vari kutaura kuti marestaurant vari kusevhwa nemaforeiners. Asi ini handioni chinotadzisa maSouth Africans kuenda kumarestaurant vachinotsvaga mabasa. Icho chinoita kuti varidzi nevemakambani nevemarestaurant ivavo vatange kupa munhu wekune imwe nyika preference vachisiya mwana wemuno muSouth Africa chii. Ichocho ndo chinoda kunanzvererwa neANC.